manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera mbudzi 11/2017 vakateerera ku studio 7 ndevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
mapurisa asvika ndobva neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndobva vatora kwakuenda nawo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei sabatanzwo mumwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachiridiswa
Mapurisa anosunga vanhu vange vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange.
Hakuna kodzero inotsika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ragidi rinodarika gidi rokuridza kuti.
Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Vaya vari kuda kutengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino
varimi vochema-chema nekudhura nekushayikwa kwoitwa mbeu nepotereza pane dzimwe nguva iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Mapurisa ekumanikaland nezuro akasunga vanhu gumi nevatanhatu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda yekwamarange uko kunonzi kwaberekera ingwe. Vanhu vakasungwa ava vanonzi vainyunyuta kuti mapurisa anopota achipfuura vanhu uyewo vachibatsirwa dzimwe nguva nevanochengetedza migodhi iyi asiwo zvinonziwo vamwe vanhu vanongoitwa kafira mberi kunyango hazvo vachimbenge vapomerwa kuti vanenge vachichera mangoda asiri pamutemo mumwe wakasungwa ndivafarai maguhu vesangano renatural resource governance takakwanisa kubata vamaguhu vachangobva mukusungwa nezuro manheru tikavabvunza zvanga zvatora nzvimbo
tanga tine commemoration kwamarange yatanga tichirangarira vanhu vakafa ikoko vakaurayiwa nemasoja nemapurisa nemasecurity guards tichirangarirawo zvekare kupambwa kwenzvimbo yekwamarange nemadiamond mining companies saka tiri ipapo mapurisa asvika ndokubva vati neveimmigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda nawo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei sabatanzwo mumwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachiridzwa isingatendekwe kushanyirwa saka kutaura kuno kuti tiri muusungwa mutarisha ndiroko
kwasungwa vanhu vangani
iko zvino izvi tava 16
vekunze ava vanga vabva kunyika dzipi
panga paine vatatu vabva kubrazil vangangoita vatanhatu vabva kusouth africa havangava vashanu kwozoti vatatu vabva kuswaziland kuti vamwe vatatu vabva kuzambia kwozoti mumwe akabva kukenya neakabva kuuganda
makwanisa kuti mutaure nemagweta enyu here kusvika pari zvino
ya iko zvine zvapasimoni yakureva ndo vambouya vachitsanangurira vanhu zvichaitika mangwana
zvinoreva kuti muri kutorara mujeri here apa
hongu ndo zvichaitika izvozvo mangwana ndo patinozoendeswa kumatare tozonzwa kuti zvinonzi kudini
avo vanga vari vafarai maguhu vesangano renatural resource governance vachitaura vari mumaoko emapurisa kumutare central police station
munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi wagumiguru 29 kusvika mbudzi 13 ekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Mutungamiri we Bato Red National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru varikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvota. Kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuda kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanyorese kuvota. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri chete ndivo vanzi vanyoresa kuvota kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Panyaya dzekuvhota inyaya dzinokosha uye dzinodzamira. Iye zvine izvi tiri kutaura zvatiri kutaura izvi tiri kunyanyisa kurwadza matambudziko ari kusanganikwa nesu vabereki kana takatarisana nevana vedu vechidiki. Tine vana vechidiki vadzidza zvokudzidza zviya vasina mabasa vakaroora nekuroorwa vane vana vavo vakuda kuenda kumayunivhesiti vasingazive chinonzi kuenda kubasa chii nokuti mabasa hapana. Saka vana ivavava ndivo vevamwe vatsondoka moyo kuti chandinoendera kunoregista chii, asi chavasingazive ndechekuti nemufungo iwoyo chete vatozvikanganisa pachavo vanotenge vabatsira zanu ipapo nekungofunga ikoko chete. Saka kutozvibetsera kuenda kunoregista kuti vavote kuti upenyu hwavo husanduke nokuvhotera kuti ravo ramangwana rimire zvakanaka. Nokuti ndivo vechidiki vane huwandu hwakatokwirisisa kudarika isu tine mazera echikuru.
Imi makaenda kuhondo muri mwana mudiki chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi hakusisina zvepfuti vane kodzero yekuti vavhote. Ikodzero yakakosha zvakadii titarisa nhoroondo yenyu imi yekuti makarwira nyika kuti vanhu vaone kodzero iyoyo nezvaakuitwawo nevechidiki mazuva ano?
Hakuna kodzero inodarika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ragidi rinodarika gidi rokuridza pfuti. Nokuti chega chega chaunoda chaakutobuda kuburikidza nokuvhota, kuvhotera budiriro, kuvhotera zvinangwa, kuvhotera pfungwa dzako dzauri kuda pane rako remangwana. Ukatadza kuzviita izvozvo kutaridza kuti ndopa wagumira wakuita sorunyemba rwuya rwadimbu rwamusoro mvura yakasakare. Haruchagona kutambarara nokuti kunze kwaoma.
Mutungamiri webato rinopikisa National People's Party, Dr. Joyce Mujuru, vari parunare muHarare. chirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vekutungamira bato rePeople's Democratic Party avo vanotiwo avaone gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo vachikwanisa kumisa hurumende kuti itore zvikwereti zvakawanda zvinodarika mari inenge iri mubhajeti yegore rinouya. Tabvunza vabiti kuti sei vachifunga kuti zvinonetsa kuti vachombo vagadzirise upfumi hwenyika.
Kungotaurawo kuti munhu anofanongotaurawo gore rinokuya rakatooma because igore resarudzi igore remaelections. So pese panoitwa maelections budget harifambeba because election yacho ine madimands akawanda, but chichazonyanya kuita kuti budget risafambe inyaya election promises ZANU-PF. Iyo vachombo ivavava vakatoiswa paminister of finance kuti as a member, as the chairman of ZANU-PF's campaign team, kuti vaite guarantee kuti tepi charamba yakavhurika kuti isapote ZANU-PF. Zvadzingirwa chinamasa zvimwe zvacho ndezvekuti anga apane pamwe paanga achiti no, I cannot. Saka vabvaisa chombo kuti matepa aya avhurike. So budget deficit yedu yegore rinouya ndoona ichisvika m4 billion chaimwe chaimwe ini because the nenyaya yekudungamidza kwekuti tiri muelection and election yega zvayo haibudgetrikeba because madimands acho akawanda and togona kuita runoff inenge iri unbudgeted expenditure futi iyoyo. So no one balances my books in a budget year, but tese tinoziva nenyaya yezi kuti ZANU-PF chikonye chinongodya chihuku chiya chinoitwa broiler chicken chinongodya chichingodya chisingazoti chiri kudyirei and zvachiri kudya zvabva kupi. So there will never be fiscal discipline under a ZANU-PF government. Uyezve growth rate iri kutaurwa ye3% ikupenga chaiko kupenga. Hakuna munhu ari kutaura kuti growth rate ingapfuure 2% because hakuna production, hakuna industry, but economy yaane madistortions. Madistortions achaita kuti ishiringe. Madistortions aya ari kuuya nenyaya yekuti taane maparallel exchange rate. Madistortions ari kuuya nekuti vana muzvina bhizinesi vanoexporta havasi kuwana mari yavo, maexport earnings avo, kuti varambe vachiexporta. Madistortions aya ari kuuya nekuti zvatiri kudya tiri kuimporta asi mari yacho tisina.
Rimwewo dambudziko riripo inyaya yekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ndo madistortions andiri kutaura aya. Tiri mueconomic recession. Economic recession inoreva kuti hakuna mabasa, hakuna maindustry ari kufunctiona. Saka economic recession is a crisis of underaccumulation. Vanhu havana mari muhomwe. Zvasiyana ne crisis of overaccumulation, crisis of overheating yatakaita from 2006 to 2008. Wherein takataa mabillionaire tese, but mabillionaire zikatenge chini. Too much money chasing too few goods. But kutadza kwa china masa kwa ita kuti pamusoro pe recession ipapo crisis of under accumulation. Tite ma features crisis of over accumulation. Chakozeresa kuti zvikwire munomu. Inyaye kuti china masa aita ino the budget deficit. Yakataa wana chombo nezuro kuti arikufungidzirwa ichaita 1.8. Indaka zvitaura state of the economy yango address kuti iri kusvika pa 2.5% or 18% of GDP. Saka kana maita chikwereti chete kuti murungo muri kuspenda mari yacho musina, you have to finance this budget deficit. So vari kufinance the budget deficit nenzira dzisina kuita twasu twasu, nenzira dzisina kuti waro.
Vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu pagadziriro yekurima kwemwaka uno.
Ichokwadi mvura yatanga kunaya gore rino sekuziviswa kwatakaitwa nevanombonera nezvemamiriro ekunze ingangoti apona apo kuva mwedzi mitatu iyo inoi kubvira pana Oktobha patapfuura kusvikira muna December, asi zvechokwadi mvura kutanga yanaya yatanga kunaya. Zvemuminda iko zvino vazhinji vevarimi semazviro atinoita dongo ayawe kuti vaunzwa kuti yorira mbenga kumaringo manyamanyazvo kuti vochipedzisa kuita land preparation yayo. Zvatiri kuonawo ndezvekuti varimi vari kugadzirira chaizvo vachipuwa kukurudzirwa kwakanyanya nemamiriro akanga akaita mwaka wegore rakapera.
Ko, ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo?
Dambudziko rataona iko zvino pari zvino nderekuti kuma inputs uko vari muzvirongwa zvakafanana nana komandi nepresidential ava havana dambudziko rakanyanya kukura, asi vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino, hatingataura takanangana nemamwe makambani dziya dzinotora nguva dzichigosvika dziri kushayikwa idzodzo. Kochizoitawo dambudziko rekuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika singa zvisina kwakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana siyana, asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotoda, uye tichitarisa zvekare zvavakaita mumwaka wapfuura. Saka mainputs edu kukwira kwaari kuita zviri kutorewa kuti nemari yekurima atinoti maproduction costs aya ari kusumuka zvokuti zvichazotoda kuita mumwe munana wokuti market inozota here mari inoita kuti murimi agone kuwana yaakashandisa achisara zvekare aine pundutso kana kuti profit. Ndo rimwe dambudziko guru guru ratiri kuona pari zvino.
Muri kutaurirana here nehurumende nezvedambudziko ratarisana nevarimiri panyaya dzemitengo?
Hongu tiri kuita hatinoti masubmissions aya pamwedzi pamwedzi, iye zvino takutoita pavhiki pavhiki tichitaurirana nemainstitutions akafanana nekuministry yehurumende inotaurira nezveagriculture, tichitarisa zvekare nevekutrade, tichizotarisa zvekare nevekufinance, tichiitawo zvekare pamwe chete nereserve bank of Zimbabwe kuti dambudziko rapinda iri rigone kubatwa, nekuti hatina kwatingamboenda kana mitengo yezvinoshandiswa navarimi yoramba ichingokwira isina tarisiro yekuti mutengo wembeu ichatengeswa navarimi mwaka unouya kana nguva yekukohwa yakwana uchakwanisa here kuti uzodzosa zvakashandiswa nemurimi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka ndine mumwe mudzimai anoshanda iye achibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nepasi rose. Asi pari zvino regai timboenda kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pamusoro penyaya yemapermits ekuti vanhu vagare muSouth Africa.
Zita rangu ndinonzi Diana Zimbuzana Chambara, ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe Exiles Forum riri kuPretoria muno muSouth Africa. Zvakaitika ndezvekuti nezuro Director General veDepartment of Home Affairs muno muSouth Africa vakadedza vatapi venhau vakavaturira mashoko ekuti ivo maZimbabweans ari kuapplya for Zimbabwe Exemption Permit, apiwa nguva yakati wedzerwe yekuti vaendese mapepa avo anotaridza kuti ivo vari kushanda kushanda kana kuti vari mabusiness kana kuti vari vanoenda kuchikoro munomo izvi zvawedzerwa kusvika musi wa 31 ndira kuri rinotevera ra 2018
zvinorevei kumasangano akadai semi anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muSouth Africa
izvi zvinofadza chaizvo nekuti vanhu vaakuenda kuzororore kisimos vakagadzikana hana vasingazivi kuti ko zvino mapepers angu ndinoendesa nguvai uye zvichafamba sei uyezve ivo vehurumende veVFS inotora mapepa iti vanenge vaakuchitoro mapepa zvakanaka vachinyatsonanzerera nekuti vapiwa nguva yakati rebei yekuti vanyatsotarisa mapepa zayo ndiwo here uye akakwana here pamunhu paanenge auya paya saka izvi zvakanaka chaizvo zvinoita kuti vanhu vagadzikanana
pane zvimhingamupinyi here zvamungati zviri kutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe mukugadzirisa mapepa azvo pari zvino zvamungade kuona zvigadziriswa
kunge vanhu vachinge vasina ruzivo rwakanyanya rwekushandisa macomputers ayo nekuenda paindanet vanhu zvinovaneta izvozvo kuti vaite maonline applications acho nekuti iye zvino izvi zvatisiyanei fomu racho nezvakanga zvakaitika muna 2014 paya pavakaunza mavhekesi iye zvinoizvi pane security verification neine saka izvozvo ende zvinenge zvichikupa nguva yekuti unofanira kunge wapedza panguva yakati saka kune vanhu vasina ruzivo rwemacomputers zvinoti nepei asi hatingangozvishore tichingoti zvakaipa dzimwe dzenguva vakazviitirawo kuti zvinhu zvinyatsoifambe negwara rakanaka security ive yakati simbei tobva ipapo vanhu kana vachinge vanobhadhara kumabhengi munhu kana achinge akwanisa zvake kuita online application acho akaprinda rimwe fomu rinobuda ivapo akaenda kunobhadhara kubhengi hazvisi kunge zvichiitika automatically kuti mari dziri kubhadhara reflector saikwe zvekuti system inobva yakuvhurira saka zvinonge zvaakutomboda kuti vanhu vanyorerezve kuVFS kwacho vachibvunza kuti ndakabhadhara mari yangu chindivhurirai system saka ichocho ndo chimwe chenhingampinyi zviri kuwanikwa nevanhu uyezve kune vamwe vane mapemiti arimo mumapasipoti avo asi ukada kuti ucheke pemiti yavo itarise kuti ukwanise kumuitira online application hazvisi kukwanisika nenhau yekuti zviri kubva zvashayikwa ende kufona kuVFS pari zvino unenge uchingo vanhu vacho vanenge vasati vanyatsozvisisa kuti vanovarira kufambisa zvinhu zvavo sei saka unogona kuzoenda kuhome affairs woenda kuhome affairs unozvibvunzisa tichaita izvozvo zvinoitwa neVFS saka aya ndo matambudziko ari kuwanikwa nevanhu asi tinodayira kuti zvinhu zvidiki zvinogona kugadzira
iro sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe
isusu tinobetsera zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kwete muSouth Africa bedzi asi pasi rese zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda muZimbabwe zvinogona kuuya kwatiri zvichida rubatsiro isusu tinoita zvepahuman rights tingangoti tinomirira vanhu pakodzero dzavo dzinenge dzaambunyikidzwa tinowanikwa mupretoria tiri panonzi pakufwanong democracy center tiri pa 357 Fifth Street mupretoria
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemashiripiti atinonzwa kuti ari kuitika mudzikereke dzakasiyana-siyana uko tinonzwa kuti vanhu vari kuita makwikwi ekureurura kana kupupura zvemanyepo senzira yekutsvaga mbiri kuti vaprofita ivavo kana mareverendi kana dzin'anga idzodzo vange vachinzi vari kukwanisa kana kuti vanogona kubatsira veruzhinji matambudziko akasiyana-siyana mukutarisa nezvenyaya iyi tabata Reverend Vusani Mushanga kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika makereke izvi tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Mushanga
ndogamuchirai vajonga muri seiwo dziri seiwo ari seiwo mabasa kwamuri ikoko
aiwa kuno tiri vapenyu Reverend nhasi tati timbokurukura nenyaya dzatiri kunzwa kuti dzinenge dzatomuririro weshiri mumakereke umu kuti vanhu vari kupupura asi kazhinji kacho vanenge vachipupura nhema zviri zvekupa mbiri kune mufundisi kana muprofita
wekereke iyo kusimudzira kereke. Imiwo semunhu wekereke munoona sei nyaya dzakadaro?
Ah, mukoma Jonga tinoziona nekuzviverenga nekuzvinzwa zvichiitika mukati menharaunda nemakereke ati tinoshumira tiri atinonzwawo makereke ari kutanga mamwe ekare inhau iri kungotaurika musine nguva inhau isiri zvayo tingati pachirungu inyowani kana kuti it's a new phenomenon aiwa inongori nyaya inotaurika ndingati Jonga ndokwanisa kutaura nyaya yangu kazvizhinji sei ndakarerekera kubhuku zvakaitwa nevapostori asingi mune nyaya irimo iri kuna chapter 19 vana vaskefa vaita zvokubvisa madhimoni asi hanzi bhaibheri roti vanga vati kushandisa simba rajesu vaishandisa simba ravo
asi kachiri kuitika referendum Muhlanga zviri kunzi zvinhu izvi zvawanda kwazvo kunyange zvava zvagara zvichiitika takatonzwawo kana mutungamiri wenyika varobert mugabe vachishoropodzawo maitiro akadaro emaprofita nevemakereke
mukoma Jonga nekuda kwekuti makereke ari kuwanda pasi pezuva ari kuwanda pasi ratiri kurarama zviri kuwandawo nekuda kwekuti makereke ari kuwanda vanhu vari kuwandawo matambudziko ari kuwandawo vanhu vari kutsvagawo mbiri saka zvinhu zvinowedzerawo nekuwandawo kuri kuitawo uwandu hwevanhuwo uwandu hwemakereke uwandu hweungano dzemasangano akasiyana siyana saka zviri kuwedzera hatisi kuramba inyaya yekungoti vanhu vari kuwedzera makereke ari kuwedzera pasi pezuva saka pari kuwedzerawo vanhu pari kuwedzerawo maprofita pari kuwedzerawo mareverendi pari kuwedzerawo mapastors pari kuwedzerawo vavhangeri izvi zvinobva chiridio zvichiwedzerawo
asi zvinosiya papi chiremera changa chagara chine makereke
ichokwadi mukoma Jonga chiremera chemakereke chiri kudzikira chiremera chevatungamiriri vemakereke chiri kudzikira vanhu vaakutarisa dziso rekereke harisisiri dziso revaitarisa naro mumashure umo pazvanga zviri kereke payanga iri panzvimbo patingati pastatus quo muchirungu saka vazi yabva kereke yabva kereke saka yadzikira yeningati vanhu vaiwimba nekereke vanhu vanowimba nekereke vari kudzikira nenyaya nenhaurwa yetiri kutaura nepano kuti vanhu vari kushandisawo sekunzwa kwatinoita masimba vanhu vari kungotsvagawo masimba vari kutsvagawo mbiri vatiri kutsvagawo kuti vanhu makereke azare nepaungano dzevanenge vari vari kutsvagwa even kutongowedzerawo financially mari chaidzo chaidzo saka vanhu vachizvitarisa shuwa shuwa chokwadi kuti chiremerera chekereke chadzikira
totarisawo kuti vedzikerekewo vakawanda vari kupindawo mune zvematongerwo enyika kare zvaiitika hazvo kuti makereke aidyidzana nevezvematongerwo enyika asi iye zvino zvinenge zvati nyanyewo zvakare imi mune zvamungataurawo heri pamusoro pazvo
mukoma Jonga nekuda kwekuti tiri munyika and mhepo iri kuvhuvhuta saka mhepo painenge richingovhuvhuta inosiyawo tumwewo tunhu twakawanda twainongosiya mhepo haigoni kungoenda isina tumarara twayasiya and katinenge tiri kungofamba Jonga unogona kungotorwawo nemhepo saka zviri kungoitika chokwadi kuti vakuru vemakereke vasiri vakuru vemakereke vatungamiriri mhepo rovamba ichingovhuvhuta and pairi kungovhuvhuta tiri kuraramawo munyikawo ine nzarawo ende dzimwewo nguva kuri kungoendawo uchinonzi mira nepapapa nevari kuita zvematongerwo enyika unogona kuwanawo cheuviri worangwa wakatomira ipapo asi chiremerera chako nechiremera cheukereke chinobva chadzikira
aiwa tasvika kumagume echirongwa chedu referendi Muhlanga tinotenda zvikuruwo nekai zvenyu vateereri
mazvita mukoma Jonga mazvita vateerereni
manga makateerera kuna reverendi Vusani Muhlanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokuzoserai kuna Blessing Zulu
aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mapurisa anosunga vanhu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange nezuro amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota varimi vochema chema nekudhura kwoita mbeu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiya emina mutungamiri Nkomo munhaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngokwanika ngilasizi laye kubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanuPF. Ulembali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami. Kucho abanengi kumnumzana emasoni mnangagwa yena osamba xotshwa kubandla lezanuPF njalo olakho ukubotshwa.
Kambe ukhulumile laye usike ndiwadla lokwesilungu wabuyela emachabheni nqayini zasembizeni lakekakudala sekesindula ubutha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhacabule isalukazi esingumkakhe ngoba zimncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emerson Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanuPF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lomgabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi seGugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi. Abantu besala ukuthi behle kuyehlula azafike kulesikhathi. Wayevele kukhangela ukuthi kuzakwenzakala khona lokhu. Ngento kade eyihlalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanuPF. Ulembali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonqothela eGugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshe atholisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa embopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezocuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidland. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumule kuzanu yikho izanu izakuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababa bethu bayambopha labo zimbila zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli ucuku phezu kwabantu beMathebeleland. Babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ukusela, belwela ukudiliza umno welize okubangela ukuhluthwa kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapha abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana lomgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla lezanuPF futhi kathesi abafuni ukuthi ngaye zanuPF iyakhokhelwa ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeni kwakomgabe.
UMnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uzulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla leZANU PF kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yebandla leZANU PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla ngesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu ukhala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabhondi kumbe ngedola. Labo abasebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezibalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kulalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Are ngumsekeli omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulwisana osekuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe, kodwa ke kuaffecta uZulu nxa kuthiwa uZulu eZimbabwe khathesi akanamsebenzi. UZulu eZimbabwe khathesi sikhuluma nje so abatsha bathwe nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogu Emoyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ingxabano ekhona ebandleni leZANU PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa kule viki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokhu kunika ilizwe ibizwe elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizinisi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengalaqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapha kona khona ukuthi kusasa likhanya lilolutsho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhiphe umongameli Mugabe leZANU PF yakhe embusweni.
Owakhathesi kunzima, kunzima sibili ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bekhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy, bekhangele nje ukuthi uhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakamuse kwa umnumzana Ngabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokhu kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU PF ephuma le nhlelo ezizathuthukisa uZulu nangu seleminyaka engamathumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungela ntuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisa, kuphela yukuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukudilika phoze kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulu.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyevalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokuvalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yikhomishini ebona ngezokhetho eYezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi-13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunnington, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibarasesa, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North, West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Daniel North. Emashingo, TV Central, Enoth, Nase South. Mashingo North, South, West, Le Central. Emashingo Ebe. Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi. Ematebeleland South, Ematobo North, Daniel South. Ebubulilima East, Daniel West. Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central. Gokwe, Sasami. Berengwa, West, the South, North, the East. Izi Shabane Ngezi, Ganye, Izi Shabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wasikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kudaba lokufundisa abantu ukuthi bayayivota azange kuzeni ukuthi oso kuzezanana kathesi ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu makenabo-alliance bangena nengqini yengqi bekhuthaza abantu ukuthi bayayivota ngangezimbabwe isimisili kangaka inikesa izikhetha izimbi zonke so izenti kanye kudaba ilati mabhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amazwi.
Ngiyalikhuthaza bakithi ukuthi hambani niye lesetha njengamavota nabo abangenabufakazi ukuthi bahlala ngaphi. Hambani kuma-councillors yenu ihambe futhi lakubosebhuli siyozanisa khona ngapha emakhaya emadolobheni asambeni siyebhalisa ngokumelei yethu ngoba yikusasa yabantu abethu isezandleni zethu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba kubembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemasingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuleviki esetheswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacaleni sini laye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thande Kozinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Mpumo, ngibonge njalo bamatabizi balalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngendiza zabo ezazilani yamanda. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulumbinile laye usuke mbe wadlala okokwesilungumbo wabuyela emachadeni enqayeni zakhe embizeni lakhe zakudala esekhumbula ubusha bakhe kwase ukuvuta imizwa ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho. Bona ngathi ngaba yikhona lokho.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhuya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Xa engqondweni yakhe wayeyilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphinda le ndiza yakhe ingenzakazi ngoba phela engabi kuyathula ukuguga othandayo ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi lesi sikhathi sibona sesenze olude oluthize ebesingalenza kodwa ingqondo nxa isiseyafika kulelo banga efuna ukwenza ulude iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi yena kasela mizwa kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years balicina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba lephela kankomo lamatabezulu ivele yindaba engasikeli khona lapho ekubhaxabuleni lasalwa zindlu. Uthi kubekezelele zonke amatoleli bendaba le iminyaka yona le engamachumi amane. Uthi kukhona vele okulesisisa
bangacatha ngeminyaka abalayo kodwa le engamathuma amane edluleyo kutho ukuthi nxa usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuphela kwakusemqoka kumbe waye indoda ayisenqongele ukuba indoda kwayo ngoba ukuthi layiseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu leminyaka ngesi yabuya indoda sibili mkhona kutho ukuthi kukhona okukhona ikuthi amathebandaba kwesikhathi asinika indaba babe sebephongenzela phezulu indaba le iyakhona ukudlala kwesikubonayo yobubali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva lobuvumbula namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade belayo beyifukamele okweminyaka leyiedluleyo
obaba yebo bebele nqayila namhla ikhona bayanatha omama bona-ke
kulukhunyana njengoba njengasiyo umuntu wesifazane kodwa angizange bengizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubaliswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani kangazi kodwa ngiyabona ngiyanakanela ngiyacabangela ukuthi yabo babengabe lapha bengazi impisana zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenza imiphela labo bangaphoma ukuhlala beqanda nje
amalahle ebantwini besifazana acitsha nxa sebekhule okunganani
kubonike labo nkuma ngiho itolazo izazo ezizazi nezinto zomzimba womuntu kazivumelani ngoba nabani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona lekudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo esiba lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu isina injani omama buyakunakanyela ukuthi nxa bengashayi esikhathini kumbe sebeqede ithimbi esintini okwabo sekuphelile kanti-ke izazi zithi hhayi ayisikho lokho kodwa-ke umayisimhlawumbe amayisimhlawumbeayisisembisa amalahle ngapha ngabomama angatshintsha sini
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umgandla siyabonga lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Namhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Gracious Banda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Salibonani babu Bande, salibonani mthakazi omuhle.
Yes, siyabona baba Vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khona lokho
baba inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu kodwa ikhathazwanga yodwa ikhathazwe namalunga amaningi kanye lomthwakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mbaka 5 lapho inkosi ayidinga ukucela khona izulu idinga ukukhusisa izilimo ingayidishanelo nokubusisa nje umhlabathi ngitsho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi asafayo womthwakazi kodwa-ke lokhu kwehlula baba ngoba kuhanjiwe emthethandaba kwafika ehluleka ukubangamethesa isicala kungangezela umzilekazi wesibili uthe ke sokwehluke sokho bamkhubha
namhlanje umuntu ozidlaleleyo nje ngumuntu ofree kathese sivela kuwo la amapolisi ukuthi yeye umhlangano wethu kawuzange wenzeke yikho-ke izolo bathe hhayi madoda aqhubekani ngento yena so umhlangano wethu uyaqhubeka mhlaka-18 kuyonalinyaka ngesabathelandelayo liyana kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka-5
kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe kuyukuthi umcimbela liwenza wawungowezamasiko ungela ezombusazwe
kulokhu kucabangela okuthile ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethwandaba khona ngale sebelama-PP yikho lapho abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hhayi kusho ukuthi khona ulokhunzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zomba ngazo so basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela khona ukuthi hhayi singamekela abe laphana uzakhuluma ngezombusazi so yikho okwenzakeleke khonoko
ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo kukhona yini okunye elizaba likwenza
silenhlelo eziningi kakhulu baba uGande minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi siyabekwa phela baba Gande lo mthakazi wonke saka-10 September igotshiwe inkosi inkosi esiphakathi komsebenzi imisebenzi yonke eyenziwa yinkosi inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi kule micimbi eminenge eminye esizabe lokhu esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nabo ukuthi ihambele zonke iziqinti zakomthwakazi engingathi yezifundazo zakomthwakazi njalo inkosi ivele sizaqala futhi le nhambo zayo zokuphuma ikhulumisana lamanye amakhosi ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi.
Hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Mthwakazi omuhle ngiyalivalelisa mthwakazi omuhle ngithi hayi philani kahle mthwakazi lingakhohlwa mhlaka-18 November siyabe sisegcekeni lenkwana ngemva kwe-Highlanders Football Club lapho elizabe lihlangana khona le nkosi yenu wozani ngobuningi benu ngiyabonga mthwakazi omuhle ba.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele. Ebesikhuluma laye uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Singene kuhlelo lwabesifazana.
Yalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu, yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha. Sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazana kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla lezanu-PF.
Njengomama owalwa sedini iposti yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye-presidency ye kungaba yikho but not le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba zingabezi kuphela kanti abanye abantu abahambe empini ngobani sikhona lathi esasihambile empini waye kungathathwa omunye ongasiwo wesemili yakolobuzeni yakomgaba omama bonke ababesempini ayisifo no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baya-neglect
kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla lezanu-PF
hhayi bekungaba ngcono kukhethe noma ngumuntu nje onitrali noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutral hayi khona ukuthi omkamngameli ngase kunje so sekungani idina yabona akusamelela omama islike singama-studies siyabo nguvuma ngingakutela nge-newspaper yangemande kumbe eyayenini wathiwa khona umama oloyali ku-president i-obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kundoda yakhe thina sizaba loyali njani kuye singasobafazi bakhe
inani labo lilungile yini omama laba abaphethe izikhundla kuhulumente
ungakhangela omama bayimajority yibo abavotayo kodwa sibalutshwana ezindleni ezini ezi-fighters. Na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation. Asilobandla elincindezelayo, libandla sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenza lengabe izawenza kuhle. Omama babehlezi voto, obaba bebevoto, kwakungela kuhlukumezana. Even kathesi akula kuhlukumezana. Umuntu nxa kukuthi uyakwanisa kumbeni uyanikwa, provided uyakwanisa ukulokuza isifunda sona lesi, akufanani labezani ukuthi ezani babehlezi kusekungani ngama-quotas, kungani yi-marriage quota. Thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labobhuti bethu, babengasondeli even nasezinkambeni zethu, sasizihlalela thina sikhomandana siyithi sodwa.
Umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babe lalesi sikhundla labesilisa babe lalesi sikhundla yiphi?
Right, kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over. Most probable na kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezapho. Siyakuvuma thina. Ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sesalelwe yi-2 years. Uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years eziyabe zikhulunyiwe zingafika athiye. So usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye, asale phansi uthathe over omunye. So ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution, akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azaye kufaka engcwabeni.
Lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko umnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla leZANU-P F labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru?
Mina personally ngiyamzela, ngiphinde ngithi isikhuni sithithe umpresidenti ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza. So kakuze laye ayesenza khona, ngiyamzela njenge-human being. Kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba. I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane, uyahlanya. So umuntu ongazelwa ngabantu bemathebeleleni yena lo asozimzweni.
Ye, kodwa uthi waxolisa
ngoba wathethisa idirect uthi waxolisa, asikuzwanga thi ukuxolisa kwakhona nga waxolisa kunkomo kasiyelanga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Oskido ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uyaziwisa ngikhuluma nje khonapha eMelika eNew York lamhlanje. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.